Icho kwa dikuti gorere rino ranga laka oma kufura rapfura. Ikatasa je ufimi wenyika ya itingati inflation kukira kwa mtengo. Tengo yanga ya chita chimbwa mpengo gore rino. Petaka baza gore ya 2021 inflation yanga eri 57% annual inflation. Asi muna August ya kasi muka kunushika ku 285%. Kutawara parizu ino ilikuma 259%.
Izvi zvinorevei muzvinafundo?
Zvikureva kuti vanhu vakagozherwa zvakanyanya gore rino nekuti mare yavo hapana nemari yakambokwira ne 285% tichitaura nhau dzepay. Upfumi hwenyika tava kushandisa maUS dollars asi vanhu vazhinji vari kutambira mazim dollars kuti vazonotenga mumashopu varoda kuchinja mari iya kuti vaende kumaUS mari yosara shoma. Saka igore rakaoma.
Ko iko kune vemabhizimisi uku?
Kubusiness zvanga zvakaomawo zvakanyanya nekuti takaona kuti hurumende kunyange mapolisi ayo akanga ari mamwe acho akanga asingabatsiri kuti business riende mberi sekuti suspension of lending takaona pamashure makambani akarambidzwa kuti vakwanise kuona mari kumabank. Hakuna nyika inokwanisa kurarama isingapiwi mari. Izvozvo zvaivhiringidza urongwa hwebusiness. Zvakare tinoona kuti nyaya yemainterest rates ari kuchajewa macompanies ema 200%. Ingatovamba vachete nokwasa kunotora mari kubank yodzorera nerate ye 200%.
Zvinoreve mungapa muenzaniso here?
Zvichireva kuti kana watora $100 unodzorera yakuma $400. Saka izvozvo unonge wamboita business rakaita sei rekuti udzorere mari iyo kunze kuti uri mbavha ndio unokwanisa kuita izvozvo. Saka ndo dambudziko riri kuitika munyika gore rino ra 2022. Mamwe matekisi ati kuchajwa nehurumende ari kudzimbira zvakanyanya kubhizinesi.
Nechikonzero chei?
Mari yacho inobva yadzoka yese futi kuhurumende ma 2% tax yanga yambori 4% foreign currency zvaivomesa futi business. Vanotengesa zvinhu kunze kwenyika vano exporter vanotorwa mari 40% wozopuwa ari mazim dhora nerate iri pasi. Kana wabhenga wamari muno muzimbabwe wachitengesa kwauri kubusiness wesa mari mubhank iri kutorwa 20% nehurumende zvobva zvakonzeresa kuti vanhu futi varege kudi kusa mari mubhank. Ndosaka makaona kuti vanhu vari kubatwa nematsotsi vari kutorwa mari vawanda mumabhizinesi nomudzimba nekuti mari yacho haidhengeki kubhengi kwaberekera ngwena. Kune dzimwe nyika wesa mari mubhengi unoona muhoro unoona interest rates kunoku inopera kurumwaruma unonga mane majuru akuruma mari emabhengi charges nereserve bank inonga itra export attention. Takuenda mu 2023 tiri kuona kuti zvichaoma zvakanyanya nekuti kana vakabhurusa shiri vana mutunure yeinflation tichiti yanga yadzika kusvika pa57% woibhurusa nekupinda mari yakawanda inflation isvika kuma 285%. Zvinoreva kuti tiri kupinda mugore ra 2023 takagozherwa zvekuti icharamba ichikwira kuenda kuma 400% iyo inflation.